chitiko ichi isu hatina surprise kachatinge hapana chikata madzo chatina acho nokuti toziva isu kuti takagarata zvitaura Biden pavai campaign tikati no America ine foreign policy yayo saka foreign policy yeAmerica ichinji nokuti wapinda ndiBiden kana ndi Trump wadzoka vacharamba vachingotisa pamasanction because takatorera vapambe pfumi nyika yedu yavakauya vakatipamba saka pane izvozvo vacharamba vachititemera kuti makatorerei nyika iyi mukabvisirei varungu muZimbabwe asi isu tinoti vhuta akatotora kana vachida zvokutigwisa nenyaya yemasanctions aiwa iroro department ratosiyana nekutora kwatakaita ivhu ivhu takatora hatichazozere kuvano
asika vacharumbira vakatemerwa zvirango ava vari kunzi vawedzerwa zvirango nenyaya yekuti vari kuramba vachityora kodzero dzevanhu havasi kugadzirisa shanduko inotarisirwa kuti munyika munge muchiitika
kubvunzwa mabvunzo wakananga zvikuru chandida ndichionesana neAmerica ndechekuti vakapesura rini kuwa kunzi mitemo yavanhu iri kumbunyikidzwa muZimbabwe kana kuti vari kungoshandisa maold tricks avo avagara vavanongoziva kuti kana vakamashandisa Zimbabwe yagara inobva yangotsuka pamasanctions vagara vakazviplana paforeign policy yavo kuti pane nyika dzacharamba takangoisa pamasanctions saka vamoona kuti kwatiri hapana kana chinotika chamani tinozva chiremwe administration ichauya vacharamba vakangotisa pamasanctions saka isu senyika tafunga kuti tigadzise nyika yedu toga without or with masanctions kuAmerica
asi chiiwo chiri kutadza kuti hurumende yenyu yezanup f igadziridze nyaya dziri kunzi dziri kutyorwa kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro chii chiri kunetsa ipapo
hapana chiri kunetsa nokuti kana muchitarisa iko zvino mukaona zviri kuitika vhiki yapera iyi nemasiki apera aya ivo vakuru vakuru vanga vari kumdc vana tonoona senator trivius nevamwe vaakutouya kuimba huru kuzanup f kureva kuti kana zanup f yanga ichinzi iyo inotora mutemo kwosei vakuru vemdc vakuuya vachinoka pamadhoyo ezanup f vachitivhurirewo tipinde tahwa kutonogwa kunzeo ani muri kuona here kuti America ichazopedzisira yashaya zvokuita nokuti vanhu vese vari kumdc especially kuopposition yemdc vachapedzisira vazhinji vacho vavuya kuzanup f zvozvozo chizoita kuti America itishaya kuti yoita sei masanction zviri kuitika ndezvekuti vanhu vemuzimbabwe mdc zanup f mazimbabwe nemacitizen vari kuona kuti masanctions aya haasi targeted kuti masanctions aya ari targeted kunyika yose kwete kumaofficial maelected officials saka izvozvo ndozviri kutiita kuti vamwe vedu vari kubato rederoopposition vabve vavuya kuzojoina zanup f vanogojoinirei iko kuri kupwa masanctions kana ivo vachiva kuopposition kuri iko kunenge kuri nani